Dzangwa ayambirwa kuti asadzokorore zvakaitika muna 1991 apo vararidzi vemaWarriors Armando Ferreira naBen Kofi vakasandura chikwata chavaishandisa mazuva ese mumutambo wekugumisira ndokubuditswa makundano aya neCongo Brazzaville iyoyi. Gore iroro, Ferreira naKofi vakakanda kunze mubati wepagedhe Peter Funwell uyo vaishandisa mazuva ese ndokukanda mudariro John Sibanda uyo akavhiringika mutambo wave kupera ndokukanda bhora mumambure make nekupa Congo Brazzaville mukana wekuenda kumafinary e1992 Africa Cup of Nations. Chidzambwa ari kutarisirwa kudoma chikwata chake chemutambo weCongo kana nguva asi abuda pachena kuti ari kutarisa vatambi vatsva vakaita samaClay Bone uyo ari kukanda zvibodzwa pamadiro kuEngland naKelly Lunga uyo anotamba kuGermany. Asi vateveri vemutambo wenhabvu kusanganisira vatepera museti vanochidzambwa anofarira kushandisa vatambi vaanoziva mazuva ese kwete kuunza vatambi vatsva mumutambo wakakosha uyu izvo vanoti zvingangokonzera dambudziko.
Kuda kutanga kuzoronga chikwata chitsva tasvika pasteji yakadai vanhu vada kutanga kujairana vachitanga kudzidzana mutambiro wavo handione zviri zvakanaka. Daitangoti varipo vapedze zvavakaita se zvavakatanga sezvara vanhu vakambotamba zvakanakisa kumashure of course vakazonetsikanavo pakati apo padai vavasiya vambopedzesa chi zvavakatanga vanhu ivavo.
VaSimon Chuma avo vaimbotambira Dynamos vanobvumiranawo navamuseti vachiti ivo ino haisi nguva yekuedza vamwe vatambi asi kushandisa vatambi vasvitsa maWarriors pavari pari zvino. MaWarriors ari kungoda poindi imwe chete mumutambo uyu kuti vabudirire kuenda kumafinary eAfrica Cup of Nations ayo achaitirwa kuEgypt muna chikumi. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vasimbisa ishoniwa vanoti vararidzi vechikwata ichi havafaniri kuita shanduko muvatambi panguva iyo pari kudikanwa vatambi vatamba pamwe chete kwenguva yakareba.
Saka isingangotambisa timu yakatamba kudhara iyoyo yakachingoti kumusabva kumashure toona zvinhu zvakanaka saizvo towina zvikuru chaizvo chaizvo ngasada kuti zviringave kupedzisira tabva kumashure zvakanaka.
Asi nhengo yeZimbabwe Warriors Fan Club vakudzai mudarikwa vanoti sezvo Zimbabwe iri kuda kukunda chete kuti ende kumafinary pari kudiwa vatambi vechidiki vanobva mhiri kwemakungwa kuti vabate basa iri.
Kungoda win, we need a win only, hapana kana draw tombonawo maplayers manyowani sezvo avavava amaplayers akudhara asisina pisi pakumhanya tisiwo vanyowani vapana variko mazuvano.
Vamudarikwa vanoti havasi kuona maWarriors achinetseka kukunda pamutambo uyu.
Tiri kutarisira win, we need to qualify to go to AFCON tisetiwo record musouthern Africa sebig team seZimbabwe but hapana edu zvizhinji zviripo. I think we will qualify for 2019 African Cup of Nations kuEgypt.
Pari zvino maWarriors ndiwo ari pamusoro pegungano rezvikwata zvina iri nemapoints masere vachiteverwa neCongo DR iyo ine mapoints matanhatu. Congo Brazzaville neLiberia dzakabatana pamapoints mashanu. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano aya. Zvichakadaro zvikwata zvenhabvu yepamusoro zvePremier Soccer League zvapiwa kusvika kupera kwezuva ranhasi kuti zvinyorese vatambi vazvo vemwaka uno. Zvikwata izvi zvinofanira kunyoresa vatambi 25 uyezve vamwe vashanu avo vane makore ari pasi pegumi nemapfumbamwe. Mutauriri wePremier Soccer League Mzvare Kudzaibare vanoti vaitira izvi kuti vawanewo nguva yekuongorora kuti vatambi ava vanokodzera here kutambira zvikwata izvi mwaka uno. Zvikwata zviri kufanira kuendesa kuPremier Soccer League zvekare zvibvumirano zvebasa zvavakanyorerana nevatambi vavo. Makundano eKasolaga Premier Soccer League ari kutanga musi wa30 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.